manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 9/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoizvo ri muchirongwa chedu chanhasi. Mirijonga inoitika pamuzinda weMDC pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbova munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sarudzo dzeby-election mumakanzuru ekucholocho nekuhwedza dzafamba zvakanaka chose. Hukuwo mutungamiri weAtuz vaObed Masaraure pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere voenda kuCongress vasina anovakwipidza zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu mapfumbamwe pasina anovapikisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paita mirijonga nhasi pamuzinda weMDC muHarare pakati pevatsigiri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nevatsigiri vevaimbova munyori mukuru mubato iri vaDouglas Monzora. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Waswera huri hwekiti negonzo pakati pevatsigiri vavachamisa pamwe nevatsigiri vavamonzora pamuzinda webato reMDC paMorgan Tsvangirai House nhasi, izvo zvaita kuti vanhu vane chitsama vakuvare uye vamwe vatatu vasungwe. Mumwe wavarohwa ava vaBernard Nyaika, avo vati vanotsigira vamonzora, vati mhirizhonga iyi yatanga panga poda kutanga musangano wekomiti yepamusoro webato iri vachitipanga paine runyere kupirwa kuti vamonzora vanga vachida kurambidzwa kupinda mumusangano uyu.
Taenda paharvest tichida kumiririra leader wedu secretary general from structures of 2014 vakanga vachida urwiswa nezuro vachinza vafana kunge vachipinda mu meeting vakazopinda. Saka nhasi taenda tichiedzawo kuda kuti pave nerunyararo, meeting itwe murunyararo. Ndopandaona Stalos na Jeffrey vachi na Obey vachikrosa vachinotenga matags M streets because vanhu vatirikuisa nekuti rova havasi vazhinji vanhu musangano angori matags wo ango haiwa, but Jeffrey ndiye aita izvozvo.
Mumwati womutsigirwa vamonzora vaneighbor Login Masala vati mhirizhonga yaitika iyi yakonzerwa nemutungamiri weboka revechidiki mubato iri vaObey Stole pamwe nemunyori muboka revechidiki vaOstalos Siziva.
Zvazvaita vakomana vasvika patatakagara vakati iwewe newewe tokuziyai mese muri 3 simukai mubve ipapo izvozvi, musimukai ipapo izvozvi, motofumuka mubve ipapo mozomukira zvinhu zvechizano zano hamungadi kuisa munhu angagwa pachigaro imimi. Kati ko isimho chedu njee vamungazoti ko isisu moti simukai apo napa ndinotaura kuti simukai izvozvi anhu kwatabva tasimuka takutofamba tichitoenda kwatava takuenda ndichinogara kuseera kumati unofonera chi tofonera vamwe tovaziisa kuti ndozvataita se ndozvataitwa panapa tichitofamba tichitoenda ndobva tasangana vengi. Vengi ndopara mutaura kanzi chirambe muchienda chi rambe muchienda muri street vakomana vanhu vavatopedzera vakudedzera mbavha batai vanavo vachitevera kumashure.
Vasizi vavati havachabvumidzwa kutaura nevatori venhau zvichitevera musangano wanhasi, asi vaStole vati havana chavanoziva nezvaitika izvi.
Zuva rose ranhasi ndapinda mumeeting vana 9 kutobuda ndizvozvi dzinovangwa dzinenge dzakuma to 6. So whatever is being said, zviri kutaura pamusoro pezita rangu, vanhu vanenge vachinotaurawo nondo kunenge kuri kufunga kwavo. But handiziva nani ari kunzi varohwa ndivanani. Pada ndikaziva mazita ndoona ndinovazivawo here ndonzisa nyaya ndevei.
Mumwe wavatsigiri vavachamisa vanga vari pamuzinda webato iri vaLaxon Dicky vapomera vamonzora mhosva yekushanda pamwe chete namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira bato reMDCT.
Musangano wedusisa takatingesiri musangano wasasirwa mwana wedusisa kasirwa mwana wedusisa nababa tasiro musangano naba nababa babo iriso katisiya tikarwadziwa zvakaomarara tikarwadziwa indi zvakaomarara zvindi zvakaomarara chaizvezvo zvokuti nyangwe munhu wese Zimbabwe akaona kuti baba vashiya asikarwadziwa tikasiyo chamisa tasiya chamisa chamisa ndiabatsira panyaya dzenyika saka chamisa izvi havana vanokwanisa kuti tive tibvisa honorable chamisa kuti president chamisa
asi mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati havana chavari kuziva nezvemhirizhonga iyi.
Izvo hatina kuzvinzwa isi tangoswera tiri musangano hatina tangonzwa kupanze panga paitaurwa asi isu hatina kunge tichitaura nyaya dzizvo tanga tichitaura nyaya dzevanhu nyaya dzenyika nyaya dzekutambura kwekuita vanhu kumaruzevha nomumaguta nyaya dzekuti nyika ingaite sei kuti isesetudzwe iende kumberi ndonyaya dzatanga tichitaura tangonzwa vanga vachitaura vanga vachiita noise panze asi hatina kuziva kuti nyaya yacho ndeyei isu tanga tine nyaya dzakakosha dzine chekuita neuraramo neugaro hwevana vezimbabwe.
Vamonzora vapindawo musangano uyu kunyange hazvo motokari yavo ichinzi yapukanywa mahwindo pamhirizhonga iyi. Vachamisa vakagadzwa necommittee yenational council semutungamiriri webato iri pakafa vaMorgan Tsvangirai izvo zvakazotsinirwa necongress yakaitwa medzi mishoma yadarika. Vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vari kupomerwa mhosva yekuda kuti paitwe kongresi yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwakaita vaimbova mutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai vari kuvatsigira vachiti kongresi yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika yakaitwa zvisiri pabumbiro reMDC. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamonzora sezvo vanga vachiri mumusangano. Pataenda pamhepo musangano webato iri wanga uchangopera asi hatina kukwanisa kunzwa zvizhinji zvezvisungo zvabuda mumusangano uyu. Asi vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vanga vachitsika madziro vachiti musangano uri kurasa gwara rekusatevedza bumbiro remitemo yebato. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti ratumira vaongorori kuwedza nekucholocho uku kwange kuinde sarudzo dzemabai election dzemakanzura emaward matatu anoti cholocho ward 16, cholocho ward 20 newedza district rural council ward 4. Tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani kuti tinzwe mafambiro aita sarudzo idzi nhasi.
Masuta enyu nekuti pamukana kuya pachirongwa chenyu chiri kuobserva asati avharwa mapolling stations sezvamunoziva. Saka tichiri kuobserva maelections ari kuitirwa kucholocho rural district council muward 16 nemuward 20 uye zvakare tine maobservers ari kuwedza rural district council muward 4. Donzvo redu nderekuti tirambe tichiongorora maelections ose zvawo kuitira kuti tione kuti mitemo iri kuramba ichiteedzerwa here, pane zviri kushanduka here pakuitwa kwemaelections, uye pane zvatingarambere tichikurudzira kuti zviimprove musarudzo dzedu. Saka so far kubva makuseni patanga tichiobserva kusvika pari zvino hatina kunzwa hedu kuti pane zvakanganisika. Zvizhinji zvatanzwa tanzwa kuti kwese kuri kutatu kuri kufamba zvakanaka, kuri peaceful, hakuna mhirizhonga yatambonzwa kubva kumaobservers edu kana zvimwe zvingakanganisa kuti election inge ichifamba zvakanaka.
Pavanhu vanga vachivhota nhasi, Mai Dinkani, mungati sangano renyu raono here vamwe vanhu vanga vachitadza kunge vachivhota?
Pane vaya vatangoonawo vatinoti ma-assisted voters vanga vachitadza kuvhota vari vega vanoda kubatsirwa, but handingati dambudziko rakakura nokuti mutemo wedu unotoprovida kuti kana munhu achida kubatsirwa kuvhota anobatsirwa nani uye zvinofamba sei. Saka handingati vatadza kuvhota asi kuti vavhota asi vachibatsirwa. Vanga vari manumbers acho anga akati dzikei patatarisa manumbers edu masikati, saka asati ane manumbers ekupera kwezuva iri kuti vazobatsirwa vangani. Asi nhamba yatangowana yanga yakati kwirei pamasikati patawana masatistics kubva kumaobservers edu yanga iri kucholocho ward 16 panonzi paShava primary polling station pavhota vanhu 28 vachibatsirwa.
Ko iyo mashandiro ari kuita Zimbabwe Electoral Commission anga achikugutsa here?
Mukushanda kwavanoita vanoshanda vakasungwa nemutemo, saka isu kana tichitarisa kuti vari kushanda tichitarisa kuti vari kucomply here nemutemo yemaelections atine maregulations. atinotiwo ma electoral laws edu, even ma regulations ne ma administrative procedures anenge akaiswa. Saka pakuongorora kwataita kubva makuseni zvakaita sema voters roll vana ndenibhomaka iyaya maballot papers zvatinoti maadministrative processes angatedzerwa zvakanaka, hatina kuona chataona chekuti tingapokane kana kuti tanga chakakanganiswa zvanga zvichifamba zvakanaka. Saka mutemo zvakare vanga vachitedzera sezvandambotaura zviye kuti vanhu vanobatsirwa kuvhota for example vanga vachibatsirwa zviri pamutemo, vanhu vachiitawo sarudzo dzavo zvakasununguka uye sikiresi iripo.
Mapato madiki angachikwikwidzawo here musarudzo yemabyelection?
Pasarudzo iyi mapato ari kukwikwidza iZANU-PF neMDC Alliance chete ndo vati vari kukwikwidza. Mapato madiki haapo.
Iwo mafambiro aita sarudzo kana muchitarisa sesangano, pane zvamunotiwo here zvinhu zvanga zvichikushungurudzai?
Pari zvino hapana, tiri kutoramba tichinzwa kufara nekuti pane imwe recommendation yatanga tichipusha makora anova mwedzi yapfuura kubva muna 2018 yekuti voters roll redu ngariiswe panze pepolling station vanhu vatange vamboona vasati vapinda, kutoti vanhu vanozonzi hamusifanira kunge mudivhota pano vaite vashoma. Saka tiri kuona kuti vari kuramba vachingozvidzokorodza vachingozviita mabyelections. Saka kumaward byelections iwaya ari matatu voters roll ranga rakadisplaywa kunze kwemapolling stations panze, uye vanhu vanga vachinoona mukana wekutanga vamboona kuti sarangu riripo here vasati vaprocedha kupinda polling station. Izvo zvinoita kuti vanhu vanozonzi redirected driver kana kuti hausi kufanira kuvhota pano namba yacho inge ichiti ZK. Saka zvinhu zvoto tiri kutonzwa kufara kuti vari kutora mumarecommendations edu vachimashandisa. Asi pakuti pane zvatatsutsumwa nazvo pari zvino hapana.
Mukuru anoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Dingani, vachitaura vari parunhare vari kukadoma. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, riri kuita kongresi yaro yechipiri muguta reGweru mwedzi unouya. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere havasi kukwikwidzwa pakongresi zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu mapfumbamwe pasina anovapikisa. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvekongresi yavo.
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka kuti tiite kongresi yedu yechipiri iyo ichaitirwa muGweru pavashandiri kubva musa 6 kusvika musa 8 December. Tavarura gwaro takaumba gwaro ratiri kuda kuti tinopresenta kongresi rinachazotiguida for the next 5 years, atoti strategic plan yeunion kubva 2020 for the next 5 years iyepo kuti izonozeyewa pakongresi yatiri kupinda. Chechipiri takavhura manominati yetop 6 yeunion yedu yatinoti national working committee kubva pana president toti vice president, secretary general, spokesperson na finance secretary. Vanhu vakauyisa, province akanominata vanhu vavanofungidzira kuti vangakwanisa kutungamirira organization ichienda mberi.
Zvinhu zvinenge zvakamira sei pakongresi apa? Tikuona kuti izvo muri kuti imi manominations akaitwa kubva mumatunhu mapfumbamwe vanhu varikuda kunokondesta mazita avo avapo. Kana munhu akataurwa zita rake musi wekongresi anobvumidzwa here kunge achikwikwidza musi iwoyo?
Patop 6 vanenge hapana achazotenderwa kuti anominatwe kukongresi, vakatonominatwa ndivo vachatenderwa kukwikwidza vari vari 6 pama-6 positions iwayo pane vakanominatwa. Kwozotiwozve tine mamwe mapositions anozoti asara anokwana kuita 7 nekuti executive yedu inopinda vanhu 18. Yayo 7 ndiwo anonominatwa vanhu kukongresi vachibva vavhoterwa ipapo. Bumbiro redu remutemo rinoti vanhu 6 vekutanga toti national working committee vanonominatwa kubvira mune maprovinces ese vakagara provincial structure vachipiwa madistrict chairpersons nemadistrict secretaries vosarudza vanhu 6 vavanoda kuti vaine gender balance yekuti vatatu vanofanira kunge vari varume, vatatu vari madzimai, zvichienderana nedonzo redu rese union rekuti tive neutongi hwejekerere nedemokrasi yekuti mastructures ava iwo anosarudza vatungamiriri wavo.
Electoral Commission yenyu vaMasaraure yakaburitsawo here zvinyunyuto zvakabva muvanhu?
Electoral Commission yedu iyo iri kutungamirirwa neZimbabwe National Students Union yanga ichibogadza zvinoito zvevanhu. Chinyuito chikuru changa chiripo ndechekuti vanhu vanga vachiumba vachipropoza vanhu 6 asi vasinga balansi semadzimai nevarume. Zvaachizoita kuti pakonzere kuti manominations avo achiqualify. Nekuti kana mukange manominata moisa varume vana nemadzimai mairi provinsi yanga izokurudzirwa kuzvigadzirisa manominations. So chinyuito chikuru chachibva kune vamwe vanga vachiti isu tiri kushaya madzimai ekushara asi isu tiri kuenderana ne utongi hunoda kuti tiite equality kuti madzimai awane mukana wakaenzeranawo nevarume kuti pakutungamirira kuti union yedu ive iri yemunhu wose isangove yevanhurume chete. Chichemo chikuru chatanganzwa chanyanyotambirwa kubva kuvanhu
vamasarore tiri kuona kuti izvo kubva pamatunhu mapfumbamwe akavhota imi hamuna munhu ari kukwikwidzai pacongress apa zvinorevei kuutongo hwechechetere.
Tiri kutenda maprovinces atipa mukana wekuti ndienderere mberi nekutungamirira for the next 5 years. Chamungade kutoziva chimwe ndechekuti union yedu inotoisa nematerm limits zvakare. Saka temu yatinenge tichipinda iyi inenge iri temu yangu yekupedzisira inove temu yechipiri tichibvumirwa kutungamirira ndiri president amalgamated roads union of zimbabwe. Jekerere ranga riripo hongu mukati arizove zvinhu pana secretary general vakakwanisa kunominitwa nemaprovinsi pamwewo kungoti vaishara vakande zvavari kuonawo kutiri zvavanoda kuti tiite kuti union irambe ichienderera mberi.
Kuvhoterwa nematunhu mapfumbamwe ose pasina anokupikisai zvinhu zvinoratidza kuti izvo vatsigiri venyu vane kuvimbikana neutungamiri hwenyu asi imiwo semunhu zvii zvamunoti makakundikana muutemo yekutanga muri mutungamiri weatus?
Mutemo yekutanga takanyanyokundikana zvikuru kuseta internal institution kuti tinyatsove nemasekretariati akasimba kumaprovinces nekuti tatitarisire kuti nemakore atashanda tingadai tichingori nemahofisi mashomashoma atinawo kuri nehofisi muHarare neimwe iri muBulawayo nemugweru asi tinoti azvo panguva ino tingadai nemahofisi nzvimbo dzakawanda emaprovinces ese tingadai tatione mahofisi ivovo. Zvoona kuri kukundikana kukuru kwatinotarisira kuti patobva kucongress tichange tichienderera tichigadzirisa.
Mutungamiri weatus vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbo Nzvanda, mumwe wemadzimai vanga vari kumusangano mukuru uchangobva kupera muSouth Africa umo makanga muchizewa mamiriro akaita zvinhu kumadzimai emuAfrica. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Gumbo Nzvanda, mukatitsananguro here pamusoro pemusangano uyu?
Musangano uyu wainzi African Women in Dialogue, zvichireva kuti madzimai ngatimbowana nguva yekukurukura tichikurukura tichisheya zvatiri kuita isusu pachezvedu. Seni ndichisumudzawo mabasa atiri kuita, tiri kuRosaria Memorial Trust tiriko kumaruva ekwamurewa tichisumudzirawo basa ratiri kuita at the African Continent panyaya yemwanasikana. Wakatanga musi wa4 mwedzi uno 1 November muchipera musi wa8. Ndakaona ndichikokwa kudialogue hurukuro yaitwa nemadzimai ese emuno muAfrica yakanga yakaorganizwa namadzimai ekuSouth Africa, the Zanelenbeck Foundation, vachikurudzira kuti tiwane mukana wekusangana tiri pamwe chete tichibva kunyika dzese 65 dzemuno muAfrica kuisa pfungwa dzedu pamwe chete nekusimbisana pamabasa atinoita tiri kumaruva kwatinobva, tiri mumabasa atinoshanda. Takaona zvakakosha zvakare kuti pachirongwa ichi pakanyanya kuve nemadzimai anobva kumaruva chaiko chaiko nemadzimai anorarama nemadisabilities akasiyana-siyana. Izvozvo zvakatikoshera sekuti ndivo vanhu vazhinji vanowanza kusawanikwa izwi ravo richibuda patinoita zvebudiriro.
Zimbabwe yanga yakamirirwa nemadzimai vakawanda sei?
Pakanga pane madzimai angasvika 16 aisanganisira vechidiki madzimai anobvawo kumaruva akanga aripo nemadzimai ane madisabilities takanga tinavo madzimai ari mumedia takazoonawo madzimai anopawo pfungwa dzavo panyaya dzebudiriro vakaita sana mai Chitimasiwa vakanga varipo pamaspeakers akanga ariko ndakaona zvichindikoshera kuti ndiwane mukana wekupinda meeting yakadai asi tichienda mberi ndinoona zvichikosha kuti chero takanga tine diversity yemadzimai anobva masituation akasiyana siyana asiwo tinoda kuti tiwane madzimai anobva kunharaunda dzakasiyana siyana sekuti sevanhu takanga tiripo ndakaona kuti dai taiwawo nemadzimai anobva kubhinga anobvawo kunana mat north mat south zvingatikoshere kuti tirambe tine diversity zvakare yemarijeni edu
inyaya dzipi dzanga dziri kukurukurwa pamusangano uyu uyezve tichitarira mberi zvii zvamunoona zvamakawana pamusangano uyu zvichazobatsirawo madzimai emuzimbabwe
zvikuru zvakabuda ndezvekuti madzimai kunyanya tiri kumaruva vanoshanda zvakanyanya asi zvekushandisa nyika zhinji muafrica madzimai ari muagriculture tichiri kungoshandisa mapadza chaiwo takatarisa kunana south sudan uko nedzimwe nyika tinodawo technology inorerutsira madzimai pamabasa labor saving technology technology inoitawo kuti tiwane mukana wekuzorora sekuti basa rinoitwa nemadzimai kana tisina zvinhu zvekushandisa padhuze nesu madzimai anowanikwa achifamba madistance akakura kungange kuri kutsvaga huni chaiko ngatiwanewo energy padhuze inoita kuti madzimai tibike zvichitirerukira ingange iri mvura mvura ngaivewo padhuze madzimai tasafamba kuenda kure saka nyaya yekurarama kunoita madzimai tiri kumaruva tichidawo maservices padhuze zvinhu zvikuru zvakabuda uye kuti kana tiri pakurima ipapa madzimai tisangoona kurima kwedu kuri kwekungoti tawana zvesadza asi tinge tiri munonzi value chain yeagriculture kuitira kuti tikwanisewo kunge tichipinda mumabhizinesi anoenderana neagriculture zvingange zvichibva pakurima but pakuya dovi pakuita value addition nezvimwe izvozvo zvakandikoshera chechiri chakandikoshera inyaya yeviolence against women mabongozozo mhirizhonga dzatinosangana nadzo mukurarama kwatinoita tiri mhuri dzedu zvichibata tiri mudzimba nemumhuri dzatinogara asiwo violence inoitika in the public sector madzimai kana ari kumabasa dzimwe nguva vanosangana nesexual violence at the workplace zvakakurukurwa zvikuru violence inosangana nemadzimai panyaya dzematongerwo enyika iyoyo nyayayo yakabuda zvikuru kuti kazhinji unoona madzimai asingazoda kupinda mune zveutongi nematongerwo enyika sekuti kune violence yakanyanya nemabatirwo avanoita
nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai nyaradzai gumbunzvanda veRosaria Memorial Trust uyezve vari Goodwill Ambassador weEarly Child Marriages kumusangano reAfrican Union kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mararamiro anoita vasungwa vanenge vaine matambudziko akasiyana-siyana anosanganisira ekuve mbeveve kana matsi izvo zvinoita kuti vange vachinetseka kutaura nevamwe vasungwa kana kunge vachienda kunozvimirira kumataredzi mhosva uye kuti tinzwewo sangano rinoshanda nevasungwa reZakuro kuti zvii zvariri kuitawo pakubatsira vasungwa ava. Muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano reZakuro vaEdison Chihota. Vachihota, nhasi tiroda kumbotarisawo matambudziko ari kusangana nevasungwa vane matambudziko akasiyana-siyana vangava vasinganzwe kana kutaura kwoitawo vanenge vachirwara nepfungwa. Zvii zvamungataura pamusoro pematambudziko aya?
Mhaita zvenyu, irori idambudziko renge ririko kwemakore akati kuti apfuura asi nezvinezvi nekuda kwekuti the prison system iri kugadzirisa zvinhu zvekuti ifambe ichienderana nezviri kuitika munyika mazuva ano. Vasvikawo pachidanho chekuti vanodawo kubatsirana nevasungwa ivavo kuti vawanike vachifamba mune zvakanaka, nekuti panotora nguva huru inotora musungwa ari parimandi asina kutongwa, nekuda kwekuti panenge pasina anonzwisisa kuti anoti kudii. Iko kupinda kwake chete mujeri kunoda kuti maofficers vave vanokommunicata navo. Saka neizvinezvi urongwa huripo ndohwekuti the prison service iripo pagadziro yekutsena vanokwanisa kuita sign language, nekuti kunguva yese yapfuura iyi venge vachingoita vekubedza vachienda vatingangoti vaya vava vekuhaya.
Saka izvi zvakatyora kodzero dzakadii dzevasungwa zvekuti vanenge vachishaya munhu anovabatsira nekukasika?
Nekuda kwekuti vanhu maramba muchingotaura nhau dzekodzero, ivo vachidawo kuonawo kuti kodzero dzevanhu vadzichengetedza sei. Saka nachichokwadi chekuti kodzero dzevanhu dzakatombotyorwa apo nepapo apo, asi hapana zvaiitika nekuda kwekuti mutemo wenge uchipo, kwenge pasina chinorayira mutemo kuti zvingazvidai. Asi pakuita kwavakaita epidza yavainayo, izvozvo vakazvikwaita kuti zvive zvinowanikwa zvinimowo. Saka vaakuzvipedzera nekuda kwokuti vaakukwanisa kuwana mari kucentral government yekuitira zvinhu zvakafanana naizvozvo, nekuti chenge chivaneta ndechekuti vange vasina mari yekuitira zvinhu zvakafanana naizvozvo from the central government.
Tichitarisa vasungwa vanenge vaine matambudziko seatiri kutaura ekuti havagone kunzwa, havagone kutaura, vazhinji muri kuona vachiraramawo sei kumajeri ikoko?
Idambudziko rinenge ririko kujeri kwete rake iye chete, asi kuti nevanenge vari mujeri, nekuti vanoda kutsvaga kuti vabatsirane naye, zvikuru sei maofisa, kuti atsvage munhu anokwanisa izvozvo kuti abatsirike, nekuda kwokuti vanenge vachida kuona kuti utano hwemunhu iwoyo hwakachengetedzika, nekuti tinozove tinokanganisika ipapo utano hwake.
Upenyu hwevasungwa vachihota ragarawo riri dambudziko renyu imi nesangano renyu kuona kuti vari kurarama zvakanaka zvakadii. Zvii zvamungataurawo pari nhasi raramo dzevasungwa kumajeri? Pane shanduko here kubva mazuva ekare atainzwa kuti vainetseka kuwana chekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro?
Dambudziko iyi harisi dambudziko diki, idambudziko riripo rakakura muchichienderana nekuda kwemamiriro akaita nyika yedu. Hatitarisire kuti tinokurumidza kuti rinobva rangoti apo nepapo kuti riporipotonobva rapera, asi kuti zvinoda kuenda zvichivandudzwa zvishoma nezvishoma apo, asi zvichitorerwa pfungwa yekukasika, nekuti zvinhu zvinokanganisa utano hwevanhu kana kurarama kwevanhu. Ichokwadi kuti zvinhu zvakafanana nekudya, kupfeka nei vakumbokwanisa nekuda kwemasangano akawanda anobatsirawo achienda apo nepapo apo vachibatsirana navo, nekuti bhajeti reministiri kana reprizen harikwani riri rega.
Ko, imiwo zvamunodzidzisawo vasungwa kuti vange vachiita vari mumajeri ndezvipi zvamunovabatsira nazvo?
Isu tinobatsirana navo kubvira kutsika dzavo, toenda inonzi rehabilitation yemaoko, pfungwa nezvimwe zvese, nekuda kwokuti kana vasina kugadzirika pfungwa, tisina kugadzira kuti vaite zvinoita pfungwa, hapana chatinenge taita. Tinotarisa zvikuru kuti tione kuti kana munhu aenda kujeri anokwanisa here kuenda kuchikoro kubva kugredi 1 kusvika kusekondari.
Aiwa, tinotenda zvikuru vachihota kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru maita zvenyu vateereri.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa vaEdison Chihota muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Aiwa, nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isika.